Good evening, Zimbabwe. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye, broadcasting from my home in Washington, D.C., this Thursday, October the 14th, 2021. Welcome to the Women's Roundtable. And I'm also broadcasting from Washington, D.C., from my home due to the COVID-19 pandemic.
And I'm Praxedes Jeremiah. I'm also broadcasting from my home in Upper Marlboro in Maryland.
Yes, and welcome to all those that are joining us as today we'll be looking at COVID-19, the COVID-19 vaccine, and also some projects that women are undertaking during this COVID-19 pandemic. So we'll have some guests coming in who will be discussing with us what they are facing and what they are seeing when we talk about issues affecting women and young girls. But to kick us off, we're going to be looking and watching a video from an artist in Zimbabwe, Diana Samkandi, on how she is coping during this COVID-19, being an artist and also not being able to perform during this COVID-19. So that will kick us off, and then we'll come back to you and discuss other issues affecting women. So let's take a listen to how Diana Samkandi is coping.
Diana Samkhangenyazema is a well-known award-winning musician who frequently performed in Zimbabwe and other African countries. But for now, she can be found at this farm about an hour's drive west of Harare. She is now farming because of COVID-19 and is not looking back.
So music is going to be my first love, but I need to survive. So that's why I had to venture into agriculture. So I love the whole stability which comes with it.
The 32-year-old Afropop singer co-owns the farm with her husband, Calvin Nyazema. They are putting in irrigation pipes and also have set up beehives to collect what she calls eucalyptus honey from their tree plantation. Zimbabwe's government recognizes the plight of musicians like her who have not been unable to work because of the coronavirus lockdown.
We are working on more of a stimulus package because we realize relief may never take us anywhere. But the government, through the Department of Social Welfare, continuously assists Zimbabweans that are in it.
But critics say the government needs to increase relief payments of $12 a month to families affected by the lockdowns. They say the funds are not enough to buy bread to feed a family for a month.
So you've got to be resourceful for your own sake. And you can bring in the rest of the family and say, let's work together and add to the income of the family with small things that each person can do.
Samkhangenyazema appears to be following that advice and plans to invest more in livestock if she gets funding. In the meantime, she's looking forward to a bountiful corn harvest from a 20-hectare field on her farm in the coming weeks. Columbus Mavungam for VOA News, Mazowe, Zimbabwe.
We're seeing there a report done by our reporter Columbus Mavunga profiling one of the musicians in Zimbabwe on what she is doing during this COVID-19 pandemic. And we know that recently the president actually relaxed some of the rules regarding bars, and that bars, you know, people that are vaccinated can be able to go. So maybe that will be a relief for some of the artists in the country. But back to our COVID-19 figures, Praxedes, as we move along, just to update people on how the virus stands at the moment. When we look at the number of cases, currently active cases in the country, right now the Ministry of Health says there are 1,618 active cases. And they are actually saying that as of the deaths since March last year, there are 4,648 deaths. But, you know, the number of cumulative cases, which means that the whole, you know, the number of people that have been affected by COVID-19 since the pandemic started in March last year now stands at 132,108. And also those that caught COVID-19 and recovered are 125,842. Over to you, PJ.
And the vaccination figures, they now stand at
those that have gotten their first dose, they're about 3.2 million. And those that have gotten the first and second dose are about 2.4 million. Yesterday only, there were about 7,962,000 that were vaccinated for the first dose, and the second dose about 12,096. That's about it. You talked about the figures, the cumulative total, which is stands at 120.
PJ, I'm going to have to ask you to drop your mic and come back because your audio is muffled. We can't hear you very well, so I'm going to ask you to drop and then come back while we try to sort out. The audio is not very clear, but we're getting the figures there from PJ on, you know, how the COVID-19 situation, what it stands like in the country. She also went on to tell us how many people have been vaccinated against the disease. We see that Zimbabwe is in phase two, and that they've vaccinated to date over 3 million people from COVID-19. And as of yesterday, October the 13th, there are 92 new cases in the country, reports the Ministry of Health, and three deaths when we look at as the situation stands from yesterday. Yes, PJ is back, so let's try and hear if her audio is better. Hello, PJ.
Hi, can you hear me now?
Yes, go ahead.
Yeah, I was saying the vaccinated, those vaccinated for the first dose, about 3.2 million, and that have gotten the first and second dose, they stand at about 2.4 million. Yesterday, those who were vaccinated for the first dose were 7,962. And those who got the second jab were about 12,096. Total tests that were done yesterday were about 6,246. And the cumulative tests so far, they stand at 1,450,916. The other figures, I think you gave them our mouth.
Yes. And moving on to the program, we have our guest who's here with us. So, PJ, you can go ahead and introduce her, and then I'll come back with Shona.
Yeah. Siyalamukela zihlobo uhlelo lwethu lwalamhlanje, uhlelo asihluzeni bomama. Lapho ke esihlaziya izandluphe, izangikhathaze, nganye lokuphumelela kwabanye omama ezigabeni lapho abahlala khona, kungaba kuseZimbabwe, kungaba base-UK, bangaba bese-Australia, khona lapha eMelika, lapha abakhona emagumbini amane womhlaba, sixoxa ngakho khona lapha kuhlelo lwethu. Kodwa-ke singakayi kumhlonitshwa wethu esilaye lamhlanje esimnxusileyo wavuma ukubuya kuhlelo, uthani sithi ngithi fahla-fahla ngamafitshane inani labantu asebehlatshiwe abasebebanjwe yi-COVID-19 njengoba kulilo udaba olusegudwini ngalezi nsuku. Kodwa-ke sizaxoxa nje ngezinye indaba eziphathelane labomama kumbe abelesifazane. Ngokutshona kosuku lwayizolo eleZimbabwe beselenilisile uhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu, 3.2 million ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Kodwa-ke abayizigidi phose ezimbili lengxenye babo, 2.4 million yibo kade sebehlatshiwe amajekiseni wonke omabili. Kunje inani lasebehloliwe batholakala bele-COVID-19 eZimbabwe, lokhu lolu bhubhane lwaqhamuka enyakenye, selikunkulungwane ezedlula ezilikhulu 132,108, ukugoqela-ke abantu asebegule basila kulo mkhuhlane bafika kunkulungwane ezidlula ezilikhulu yizo-ke eziyi-125,842. Kodwa-ke leli gciwane labulala abantu abedlula inkulungwane ezine lengxenye 4,648 deaths. 3.2 million. Ikho lapho esime khona lamhlanje ngobhubhane lolu olwe-COVID-19. Umhlonitsha wethu lamhlanje ngunkosazana Princess Dube, siyakwamukela kuhlelo lwethu lwalamhlanje.
Ngiyabonga, lami ngiyajabula ngibe kuleli hlelo.
UmaDube use ukobulawayo emzini wapi?
Wakobulawayo emzini wezinsizwa. City of Kings and Queens.
Wena ke ungumbalisi, sizwa kuthiwa ubhubhane lolu lukhanya ngani inani labantwana lababalisi yibo abangani bayakhokhela ngalezi nsuku ngokuvulwa kwezikolo. Wena ubona njani umumo oseZimbabwe ngeCOVID-19?
Hayi, yikho sibili mahlabezulu. Ezikolo lapha umkhuhlane lo ukhanya ngokuvula kwezikolo umemethekile sibili. Kodwa esikuthabelayo ukuthi ezikolo lo umkhuhlane ikakhulu kuma boarding school uyeneliseka ukuthi bawucontain khona ngale, ngoba abantwana bavalelwe khona ngale esikolo, njalo labazali abavunyelwa ukuvakathela abantwana, okuyikho okwenza kube lula ukuthi abazempilo bakhangelane lalowo mkhuhlane kulezo zikolo ezithe zanjani zahlaselwa yilo mkhuhlane.
Bona abazali ababalisi ubabona besenelisa na ukuzivikela, ukugqoka ama-mask, ukusanitize, ukugeza izandla?
Into enhle ukuthi abazali lababalisi abaningi sebevulekile amehlo, bayalandela sibili ukugqoka ama-mask lokugeza izandla, ama-protocols wona lawa. Kodwa okukhanya kungani kuyingxaki ngama-sanitizer akhona, amasepa akhona ungani ashota ikakhulu ezikolo ezinkulu. Okunye njalo abazali abakhala ngakho ukuthi ama-teacher wona loba esema-boarding schools ayahamba esiyahlangana labanye abomhlaba ephenduke ebantwaneni babo. Yikho kulezikhalazo zani zabazali. Kuyikuthi akhona njalo amatitsha ayiziqoqodo alokhe engafuni ukuvaccinatewa loba bengalamkhuhlane eyaziwa ngamadokotela. Angazi ukuthi khonapho, kodwa siyathaba ngoba 15th October sonke kuthiwe kumele sibe sesihlatshiwe leli jekiseni. Okuyikuthi hayi, ngabona after 15 lezo ziqoqodo zizazilungisa.
Kungani zithi ziqoqodo?
Ngithi iziqoqodo and ngoba kulabanye, like ngilabo abanye abangane bami abangalasizathu sokuthi kungani bengafuni ukuhlatshwa. Baphonguthi hayi vele ukuhlatshwa bengafuni, khathesi sengisenza ukufosela engela usizathu sokuthethi mina vele kumbe ijekiseni iyangigulisa kumbe lokhu lalokhu. Angazi ukuthi sibili hayi ukuba ngusiqoqodo lokho elanga mbe ufuna nje kuphonga uophozana lokukhona ngezizathu abalazo.
Ngakho-ke ngokukhuluma kwakho kutsho ukuthi wena vele uyilabana abakhuthaza ukuthi abantu kabahlatshwe leli jekiseni. Aso anti-vaccine person.
Hayi, thina vele singama-pro-vaccine ngoba ngizitshela ukuthi why abantwabethu bethi nxa bezalwa esibhedlela singakaze sale ukuthi onensi bebafake amajekiseni. Kanti kuyabe kuyikuthi siyakwazi ukuthi ijekiseni injani iyavikela. So ngithatha njengokuthi ijekiseni yona leyana eyabopholiyo yabobani bani yabobani bani kungani sasithatha nje siyilokhuza. It's like COVID. Mina I'm convinced ukuthi like any other. Uthi uyaduvela hlabisa umntwana abuya chise kuyafanana.
Kulama side effects la.
Lama side effect, even Coca-Cola, I think le side effect.
Hayi, abamba khona lapho sike siye kumavelas.
Wathi nokuthinta midza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Pa women's round table apo nasi tichipendera mberi tichitarisa isu pamusoro pedenda rechirwere checovid-19 tichitarisa zvakare zviri kuitika panyaya yekubayiwa kwenhomba dzecovid-19 munyika tichange zvakare tiri kutaura nevematongerwo enyika vachitaurawo panyaya dzekunyorisa kuvhota nezvimwewo zvavari kuita vemdc alliance nevezano pf tichizotaura zvakare nemamwe madzimai ari kubata mabasa akasiyana-siyana munyika panguva iyo ino yecovid-19 apo tanzwa pj achitaura namaidhube vanga vari kutaurawo mabasa avari kuitawo kubulawayo kwavari vachitaurawo pamusoro penyaya yekubayiwa kwenhomba dzecovid-19 saka vachange vainesu topana pachirongwa tichienderera mberi tichinzwa mamwe mabasa avari kubata panguva ino totarisa zviri kubuda kubva kubazi rezveutano bazi rezveutano vanoti ivo kubva nezviro yavari kuti manew cases parizvino amira iwo ari pa92 ndivo vanhu vakabatwa necovid-19 nezviro uyezve pane vanhu 3 vakashaya kubva kudenda iri recovid-19 totarisa isu mamiriro akaita vanhu vashaya kubva denda iri ratanga muna march gore rapfuura vasvika ivo pa4648 totarisa vari kutorarama nedenda iri recovid-19 parizvino vari pa1618 totarisawo kubva kuna march gore rapfuura kusvika pari zvino vanhu vabatwa nedenda iri recovid-19 vari pa132,108 kwozovawo vakabatwa nedenda iri vakarikunda vari pa125,842 tozotarisa nyaya yekubayiwa kwenhomba dzecovid-19 pari zvino vanhu vabayiwa nhomba idzi dzecovid-19 vari kudaudzira 3 million munyika asi nyika inoda kuti ibaye vanhu vanosvika ivo 10 million kuti vawanikwe ivo vachiwanwa inonzi iya head immunity saka tiri panyaya yezvematongerwo enyika regai timbonzwa hurukuro yataita nevamwe vanova ivo vemdc alliance uyezve nevezano pf vachitaura ivo pamusoro pemabasa avari kuita kwavari ikoko panyaya dzemadzimai pano pachirongwa chedu madzimai totanga nemi vekumdc alliance mungatitsanangurwa kuti ndine ani uyezve kuti makabata chigaro chipi pazuva ranhasi
ndatenda marvelous inini ndinonzi muzvare Barbara Gwangwara Tanyanyiwa ndiri mutauriri kana kuti spokesperson wemadzimai assembly of women kubato remdc alliance rinotungamirirwa navanation tamisa
toenda kwamuri muzvare taona muriwo pano pachirongwa makamirira zano pf mungatitsanangura kuti ndine ani uyezve kuti makabatawo chigaro chipi
ndinoitwa Salome Eric ndiri webato rezano pf ndiri the vice chair wezano pf youth league kuuk
ndotanga nekuvhunza kwamuri tinoona pari zvino nyika yakatarisana nesarudzo dzemuna 2023 imi sebato rezano pf makamirira vechidiki zvii zvamuri kuita kuitira kuti vanhu vawanikwe ivo nyanya madzimai vachienda kunonyoresa kuvhota
nguva yatikatarisa nayo nemaelection tiri kufamba tichidzidzisa ruzhinji rwezimbabwe about the importance yekunge vakaregista kuti vavhote kuti patinoenda kusarudzo dzedu dzekuvhota vakwanise kuendawo vachinovhotera mutungamiri kana vatungamiri vavanoona vakakodzera kuti vavatungamirire tine different organizations atakaregister as Zano PF UK and our investment committee anoita kubatsira vakadzi kana vachida ku tivawane mapepa ekuti vaite zvitupa vatsvage mabirth certificate kana dziri nguva dzekuti vakadivosa ende vanoda rubatsiro kuti vafambire mapepa acho kuti mapepa avo ange ari all in order kuti vakwanise kunyorisa kuvota tinovabatsira pasina ruchajo atitarise kuti ruwe bato ripi tinotarisa kuti uri mwana weZimbabwe aruda rubatsiro tokupa rubatsiro rusina mubhadharo unenge uchidiwa.
Touya kwamuri maitsanyanyiwa motitsananguro kuti ini sebato reMBC Alliance ndeapi mabatsa amuri kuita ekuedza kuti muwanikwe nemuchichecha madzimai kuti vaende kunonyoresa kuvhota pari zvino.
Ndatenda Marvelous. Chekutanga chandiroda kuti nditaure ndechekuti isusu sebato reMBC Alliance tiri kushushikana zvikuru nekusasvikika kwenzvimbo dzekurejestera. Nzvimbo dzekurejestera kuvhota dziri kure nekunogara vanhu. Tiri kuwana nzvimbo yakaita seBulawayo ichiita one place one nzvimbo yekurejestera. Zvinova zvino zviri kushungurudza vanhu kuti vandovhurovhurejista. Zvinova zvino zviri kudzikisira mweya yevanhu kuti vandorejista. Saka kana takatarisa nzvimbo yakaita seBulawayo ine nzvimbo one yekuvhote yekurejestera, vanhu vaya vanogara kunzvimbo dzakaita fange kumawestern areas vanofanira kukira kairi kuti vandosvika panzvimbo yekurejestera, kairi vachienda kairi vachidzoka. Zvoreva izvo kuti munhu anozotarisa manje kuti zviri nani ndezvipi kuti ndinotengera vana vangu chikafu kana kuti ndoenda kunorejista, nekuti ruzhinji rweZimbabwe ndo riri kutambura mari hakuna. So isusu sebato reMBC Alliance takapinda mumaprograms akawanda ekubatsira vanhu kuti vaende kunorejista kuvhota. Ndotanga nekudiaspora. Mabranches edu emudiaspora akatwinwa akunonzi kubatanidzwa nemabranches ari kuZimbabwe. Mamwe acho ari kumaruwa nemamwe ari kumadhorobha. So mabranches iyayo ndo ari kushanda directly nevanhu vari paground kubatsirana kuti vaende kunorejista. Vamwe vari kubatsirwa netransport. Uyezve nyaya dzemabirth certificate tiri kuona kuti inyaya dziri kunetsa zvikuru sei kumaruwa, kunyanyanyanya kumatebeleland uko kunova kwakaitwa guku rahundi iyo isati yagadziriswa nanhasi, kuti vanhu vazhinji vakaurayirwa vabereki, vana vakasara vasina mabirth, havana zvitupa, vakazvara vana vasina zvitupa, vasina mabirth. Saka dambudziko iri kungoramba richingoenderera mberi. Asi tiri kuedza zvakare kuti vanhu vavo vawane kubatsirwa. Asi isusu tinoti hurumende ngaione kuti munhu nemunhu anoita birth certificate anoita chitupa, nekuti ibasa rehurumende kuti vaone kuti munhu ane chitupa, munhu ane birth, munhu ane passport. Saka ndochiuya panyaya yekurejista, isusu semadzimai tine chirongwa chedu chinonzi gogogoi kana kuti kogi, chatiri kuenda door to door tichikurudzira madzimai kuti andorejista. Tiri kutarisa, tiri kuona kuti kune nyaya dzecovid, takaona kuti pane mamwe maprograms atiri kurambidzwa kuti tiite nenyaya yecovid. Saka iyi yedoor to door hainei nekuspreadwa kwecovid, nekuti haipindi vanhu vakawanda. Saka kunongopinda munhu one, anopinda pamusha munhu one. Saka vanenge vakawanda vana mai vachifamba door to door. Haispread COVID. Ichirongwa chatakaona kuti chiri chakanaka kana takatarisa nyaya dzeCovid. Toenda kumayouth, vane yavo yavari kuita inonzi 1 million campaign. Mayouth varoda kuregista vanhu 1 million unregistered, manew voters, vaya watinoti ma first time voters, wachasvitsa 18 muna 2023, kana kuti wakasvitsa 18 after muswa muna 2018. So ndo target group yavari kutarisa. Isusu sebato reMDC takatarisira kuti tiwane mavhoti, vanhu vacharegista vachativhotera 6 million ndo target yedu. Ndo saka tiri kushanda zvakanyanya kuti tione kuti hapana zvibinga izvo. Timu yedu yemaelections, elections directorate yedu, iri kushandawo hand in hand nezeki vachipusha mareforms. Tiri kuona kuti ground harisati ralevel, mareforms haasati aitwa anova ndiwo anozoita kuti pave nesarudzo yeyatinozoti free and fair. Saka tiri kuwanikwa munhu nemunhu arikuwanikwa ari panzvimbo pake vachiita zvinhu zvakasiyana siyana kuitira kuti tione kuti sarudzo ya 2023 isarudzo ichaitwa pasina zvibingaidzo zvakawanda. Also kuno kudiaspora tiri kupushawo diaspora vote because tiri kuziva kuti diaspora vote ikodzero dzevanhu vari kudiaspora. Vanhu vese vari kudiaspora vane kodzero dzekuti vavhote vari kunzvimbo dzavanogara. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvatiri kupusha izvo.
Muzvare Eric, motiudzawo imi manzwa zviri kutaurwa namai Tanyanyiwa pamusoro pezviri kusangana nemadzimai nyanya kwavari kuedza kuti vamwe vanyorese kuvhota. Imi sebato reZANU-PF zviiwo zvamungati muri kuita, pane zvirongwa here zvamuinazvo uyezve pane zvinhingamupinyi here zvamuri kusangana nazvo?
Zviripo zvirongwa zvatiri kuita sebato reZANU-PF towards the 2023 elections and beyond. Chekutangisisa chatinoda kuti titaure nezvazvo inyaya yema infrastructure developments atiri kuita mumigwagwa yedu. Tine zvirongwa zvakawandisa zviri kufamba zvichigadzira migwagwa nokuti tinoziva kuti nyika yedu ienderere mberi tinofanira kunge tine ma roadworks networks edu akawanda anofambika murunyore nokuti zvinozoita kuti nguva yekunovhota vanhu vakwanise kufamba zvisina mhingamupinyu yakawanda. Saka aya maprograms atakatotanga kare ende maprograms ari kune maresults ari kutoendeka ari kuoneka maprograms ari kuenderera mberi. Patinozonosvika towards 2023 tinenge tafamba tapinda munzvimbo dzakawandisa fani dzinoita kuti vanhu vakwanise kuzofamba mune zvakanaka, vakwanise kufamba vasvike kunzvimbo dzakasiyana siyana dzinenge dzine mapolling station kuti vanovhota. Asi tinoziva zvakare kuti pane vari vanoda kubatsirwa towards maregistration and we have tried and are still trying and are working towards the 5 million vote. Tine vazhinji vakuya kuzojoina musangano wedu weZANU-PF towards that target. Ndinofunga tichatopfurikidza kana kusvika 10 million chaizvo nokuti tiri kuvakurudzira vanhu mudzidziso dzatiri kuvapa mukufamba kwatiri kuita mukutaura kwatiri kuita kuti zvoni vese vanoda rubatsiro rungave rubatsiro rwokuti munokwira kupi, rungave rubatsiro kuti mari dzekufamba, rungave rubatsiro rwokuti zvoni vanoda magweta anonovamiririra kuti vave nemapepa ekuti vazokwanisa kuti varegiste vazovhota. Tiri kupa vanhu tisina rusarura kuti munhu webato ripi but ari mwana weZimbabwe. Tine also maprograms ari kuitwa neYouth League akafanana nemaonline registration atakatanga ekuti pafoni yako chaiyo chaunongoda kutumira meseji chaiyo paWhatsApp. Ruzhinji rwedu rweZimbabwe rine WhatsApp because we are cautious kuti kune COVID-19 pandemic and we cannot be meeting and mixing takawanda. Saka iye zvino unokwanisa kunyatsotora foni yako uri paWhatsApp nebhanduru rako otumira meseji vanhu vokuita get in touch vokubatsira kuti unonyoresa sei, unojoina bato redu reZANU-PF sei, kana uri kuda kuzoita rubatsiro rwokuti unozononyoresa sei kuti uvhote zvese tinenge tiri kupa vanhu. Tine amwe maprograms akafanana neYoung Women for Economic Development atiri kumhanya nawo. Aya maprograms asiri evanhu veZANU-PF badzi, maprograms evakadzi vese veruzhinji weZimbabwe. Vanhu takaona kuti tikwanise kuti tiite mari dzinodiwa sedzataurwa nemuzvere Barbara kuti vanhu vanoda mari dzekufambisa kuti vaende kumadifferent centers kuti vanokwanisa kuregister vanenge vachifanira kunge vane zvinhu zvavanoita nezvemaoko zvinovapa mari. So Young Women for Economic Development iripo kuti zvoni tikwanise kuti isu sevakadzi tiwane chekuita nemaoko. There are so many different programs that are coming out of that Young Women for ED ekuti zvoni vanhu vakwanise kuzozviriritira, vakwanise kuzona mari dzekufambira mapepa acho avanoda kuti vakwanise kunonyoresa kuti vawanikowo vari pamapepa evamwe nevamwe panguva dzekunovhota.
Ndiri ipapo regai ndimbounza amai Tanyanyiwa tichipeta hedu hurukuro yedu kuti zvimwe zvatakuona asi muzvare Eric zviri kuitwa mubato renyu makanangana neelection here kana kuti magara muri kuzviita mamwe maprograma amakutaura pekupedzisira?
Zvinhu zvisina kunangana neelection zvinhu zvatagara tiri kuita kuti tivake nyika yedu tikwanise kusvika kuvision yedu yenyika vision 2030 isiri vision yeZANU PF but is vision yenyika so tinotarisa kuti by 2030 tive tainonzi upper middle income economy zvinenge zvichireva kuti zvoni ruzhinji rwedu tinenge tine mabasa emaoko atiri kuita tinokwanisa kuzviriritira saka hurongwa hwakatangwa kare and uchatoenderera post my elections unoita kuti vanhu vave neupfumi tine maminers edu anga asiri kuregister ainzi makorokoza takaisa mumaprograms ekuti vakwanise kuregistwa vatange kunomaina zvavanomaina vachirima gold whatever it is that they do mune gwara chairo zvakaregistwa kuti zvibatsire zvese nyika yedu kuti economic ikure ivo vaone kudya nekurarama hazvisi zvega hazvisi chete towards election asi ndezvekukurudzira economy yedu seZimbabwe nekuti tivewo nyika ine rugutsa ruzhinji sekuda kunofirwa kwese kwatinoita sevana veZimbabwe.
Maita nyanyi wamotipawo mazwi enye kupedzisira muri kuonawo zviri kutaurwa namuzvare Eric.
Okay, inini chandongoda kungotaura ndechekuti hurumende yavamunangagwa iri kuleta down vanhu in that madevelopments ari kutaurwa ukatarisa kazhinji kachona iroads dziri kumendewa it's not development resurfacing of a road is not development vamunangagwa wakanga varipo kubva 1980 kusvika 2021 saka kuti tingaswera tichinyeperwa nezvemadevelopments aya kuti hanzi kwazodai kwazoitwa mugwagwa kwazodini kwazodai hazvizi zvino zvokuti zvingatikwidza ndege zvokuti tingabva tatofara kuti kune development iri kuitwa chiripo chinongosara ndechekuti ZANU PF yakonewa hakuna zviri kuitwa even empowerment yacho iri kutaurwa iyoyo empowerment iri kungoita zvokungoselecta iri kuselecta vanhu vashoma shoma and you know it's so pathetic kuti uone kuti bato kana kuti hurumende iri kutaura kuti isusu tichazodai ivo varimo muhurumende machona zvinova ndizvo zvinosuwisa even kuti tiri kubatsira vanhu kuti vavane mabhetsi kana kuti zvitupa vasingabhadhari zvino zvinofanira kuitwa nehurumende izvo hazvitombofanira kunge zvichitaurwa nebato riri kutonga chii chiri kuvatadzisa kuti hurumende iende kunzvimbo dzatiri kutaura idzodzidzi kuti kune vanhu vari kutambura kovhurwa maofisis ezvitupa kovhurwa maofisis emabirth certificate kotariswa especially nyaya yebhuku rahundi haizi nyaya yanhasi inyaya yekare kare hamene kuti chii chiri kukona kuti nyaya iyi ipedzwe itaurwe zvino vanhu vamove on nokuti inyaya marvelous ukaenda kumatebeleland unochema because vanhu vekumatebeleland vari bita hakuna development iri kuitwa nezvi maroads ari kutaurwa hauna kumbonzwa kungai kwakagadzirwa roads kana kuti kuvulilima kwakagadzirwa roads maroads ari kugadzirwa kumashonaland kumatebeleland hakuna development saka isusu takatarisa hurumende isingasarudzi hurumende inosanganisa ende 41 years down the line tofanira kunge Zimbabwe dai takatofanana neBritain nokuti patakakolonizwa neBritain takasiiwa tine infrastructure yange yakanaka chedu we supposed to develop that infrastructure sure 41 years muchingonzi underdeveloped country when are we going to be a developed country isusu tine zvese we've got minerals but those minerals who knows kuti dziri kuendepi we don't even know these COVID funds ziri kungobiwa zvino zviri kungolutiwa so it's neither here nor there marvelous kuti tiswere tichinyeperana hurumende yamunangagwa yakazaramba apa ende vari kutadza kukondena ndofunga makamunzwa imimi chairperson wezaki kuti tabata vanhu vari corrupt asi because kune mabig fish kumusoro uko they are failing zaki is failing to deliver because vanhu vacho vari corrupt vanhu vari kumusoro so kana kuchifomwa commission isingakwanisi kuti ipedze uori unowa ndo hwauraya Zimbabwe uori unowa ndo uri kuita kuti vana veZimbabwe hwatambura ezvine zviri kutaura nenyaya yekuvhota tiri kutaura nenyaya yeregistration yekuti chinhu chidiki diki yekuti vanhu vanofanira kunge vachiregister online chirikunetsa kuti vanhu va register ini ndirikuda answer chirikunetsa kuti vanhu va register online chii kana ndichikwanisa kucheka zita rangu izvozvo so ndikacheka zita rangu apa ndinoona kuti I'm a registered voter but I cannot register online is that not a way of barring people kuti va exercise right yavo to vote ini ndirikuona kuti pane mabarriers akawanda stereo even towards development even towards a voting as a right which is not right even the diaspora vote can she tell me kuti what are they doing she is in diaspora atina kumbobvunza achitaura nezve diaspora vote is it not an important vote here kuti vanhu va vote vari mu diaspora does she not want to vote I cannot go to Zimbabwe tese we cannot all go to Zimbabwe kuenda kunovota diaspora vote is in the constitution so when is the constitution going to be followed by this government
maizwa nyaya iyo iri mugango muzvare hanzi imamuo here yekutanga padiaspora vota
aiwa ndazvinzwa but I think zvimwe zvinhu does not warrant a response nokuti zvinhu zvitorisina maturo zvinhu zvokunyepa zvinhu zvinotaratidza kuti opposition sezita rayo ingoripo ipapo pakungopikisa for example hanzi kubhulawayo hakuna chiri kuitwa which is false propaganda yagara inoitwa nevanhu veopposition kunyanya-nyanya veMDC Alliance tine hospital yakavhurwa kubhulawayo izvezvi yevana vacheche tine mastories ecultural centers ari kuvhurwa kubhulawayo there is a lot that's been done around Bulawayo is a city of excellence saka ndatoona hangu kuri kuenda kumusoro wenyaya yekuti hazvina maturo kana kuramba uchitotaura kungopedza nguva nokuti sezita ravo opposition is there to oppose they turn a blind eye
ngatimokubata ipapa
that
voting muzvare so tichita kungopedzisa hedu nhaurwa yedu pane zvavataura havo zvandati ndoda kuti ndinyatsonzwa panyaya yediaspora vote hakuti imi pamunenge muri kuma meeting enyu ezanupf hamutauri here panyaya yekukosha kwenyaya iyi yediaspora vote uyezve sekubvunza kwavaita sei vanhu vasingakwanisi kuti varegiste online mataura imi kuti bato renyu muri kunyoresa hamuna zvamuri kunyoresa zvekubato kwenyu
oho saka sekutaura kwandamboita zvimwe zvacho hazvina maturo kana kupindura hazvibatsiri panyaya yediaspora vote inyaya yavanoona as another weapon they can try and put forward and sell as zvinhu zvisiri kuitwa nokuti vanoda kuti ruzhinji rweZimbabwe rurambe ruchifunga kuti hurumende hapana zvairi kuita takatarisa nyaya yediaspora vote for it to be even put forward inofanirwa kunge tarecognize a province inonzi diaspora province in our constitution our constitution of Zimbabwe does not recognize the diaspora as the 11th province tine 10 ma provinces muZimbabwe saka there is a lot of work already been done talks and discussions in parliament in regards to us having an 11th province saka mataurira anoita vanhu veopposition ndiyekuda kuti vanhu vasaziye chokwadi chinenge chichiitika towards madevelopments ezvinhu anenge achiitwa saka kuramba ndichitaura nezvazvo sekutaura kwandamboita kutopedza nguva because munjigere dzavo handinyatsonzwisisa kuti zvinenge zvichifamba sei vanoti iri muconstitution asi tine 11 provinces here muZimbabwe kana kuti tine 10
apo moti fomasi venye kupedzisira hamaita nyanyiwa tochipeta hedu chirongwa chedu
ukanzwa munhu aakutaura kuti aakutaura neaakukuataka personally hazvinoreva kuti zvekutaura chaizvo chaizvo zvinenge zvisipo ini ndabvunza mubvunzo wakanaka stereki ende unoda mhinduro usingadi kubhashiwa chokwadi vanochiziva tinozviziva kuti munhu unenge uchitaura uine zvawakatsika vane zvavari kudya zvavari kuwana kuzani ikoko zvinoita kuti munhu aramba akabatirira kuchinhu chaunotonyatsoona kuti ichi chakaora saka inini I cannot further say anything zvandataura izvozvo ndizvozvo zvokuti development iri kutaurwa ndeefeki hakuna kana development nokuti haufani kuudza munhu kuti ona tiri kudai ona development pasina isiri sustainable development isingachinji status yemunhu haizi development. Haugoni kuwaka road vanhu vako vasina mabasa, vanhu vari kutambura kuZimbabwe kumakambani akavharwa vashande vazi kuora. It's a lot. Bambela singataura tikataura tikataura tikataura. But zvino zviri pachena haufani kumandidza haufani kumandidza haufani kumanikidza munhu kuti abvume kuti hona icho chiripo icho icho chisipo. Ndataura kuti kugadzirwa kweroad hakunzi pundutso kuvanhu vari kutambura uku. Kana wakarisavesa road day by bridge asi uchitadza kugadzira road iri mutauni mapotos avari kuti haasi siko. Ndinawo mapicha izvozvi so yemaroads achine mapotos asi zviri kunzi hakusina mapotos. That's because we are in the UK. It doesn't mean kuti everything is rose in Zimbabwe.
Yeah, vachipindura vabva vapeta chirongwa tibva tasvika kumagumo nekuti nyaya ichona inenge yakwidza matambo tinoda kutizodzoka zvakare kuti tinyatsokurukura asi tipedzisei henu tinzi.
Sekutaura kwandaita sister ravo opposition inongo opoza. Mubvunzo wandinongo vasira ndewekuti zvodi. Mati hapana chinobatika chiri kuitika. Ndangobvunza simple question kana kupa simple example. Yechipatara chevana chakaitwa kuBulawayo kwamuri kuti hakuna chiri kuitwa. Marodha muri kutaura ameno mangani atanawo ekurakidza kuti zvinhu zviri kuitwa. Ende zvinhu hazvikwanise kuitika zvese kanguva inguva imwe chete. Rome was not built in a day.
What one is?
Progress.
What one is?
The new dispensation has come into power. A lot of work, a lot of infrastructure development has been done. Asi as opposition as you are, sister henyu, chenyu kungopikisa, nekungobuditsa, pamunenge muchifunga kuti munogona kubata napo. Kuti munyepere ruzhinji rweZimbabwe kuti muzokwanisa kupinda pamasimba.
Aiwa chiregai titi
mipeta
ichirongwa maita nyanyiwa tozodzoka futi muround 2.
New dispensation iri kutaurwa mevelas new old dispensation because this government has been in power for 41 years. So they cannot lie to the people kuti a new dispensation. This is a new old dispensation. Mnangagwa has been there. Ana kuuya musi 2017 anga gara arimo ari vice president akaita minister akaita minister akaita minister akaita minister. Where was he? Zvino zvese izvi zvichitika. So we cannot be fooled really by the new this new dispensation. It's a very old new dispensation.
Aiwa, on that note, I think I really want to thank ndoramba ndokutenda ichaizvo madzimai mauya pano tichikurukura tichionesana pamusoro pezviri kusangana nemadzimai panyaya yekunyoresa kuvhota. Ndinotenda muzvare Salome Eric veZANU PF vari kuUnited Kingdom naamai Barbara Tanyanyiwa veMBC Alliance UK.
Yes, we had a lengthy conversation there. We had Barbara Tanyanyiwa of the MBC Alliance based in the UK and also Mushare Salome Eric of ZANU PF. They were both talking about the programs that they are having for women within their parties in terms of registering to vote. And Ms. Tanyanyiwa there was literally saying she doesn't think that it's a new dispensation. She was telling Ms. Eric that, you know, the president has been in, you know, with the Zimbabwean government for over 40 years. So, and she was also saying that there's an issue of a lack of development within Matabeleland and also that, you know, a lot of people don't have that certificate because of Gukurahundi. So it's going to be very difficult for them to register to vote. But then Ms. Eric of ZANU PF also came back and said, you know, they were doing a lot. They've, you know, they have reconstructed roads and they've, you know, there are other issues that they're also dealing with as ZANU PF. So there you go, PJ.
Yeah. Lizwege inkulumo lapho kade ibe ndembijana and kuyo kuti lami umtshina kati ungani uyahlupha. Omama laba bekhuluma ngodaba lwezombusazwe omunye ngowebandla eleZANU PF omunye njalo engowebandla eleMDC bonke abesifazane laba baseUnited Kingdom bebekhuluma ke ngokubhalisa la ukuthi abantu bayenelise ukuvota ngomnyaka ka-2023 abeMDC besithi bona kunodubo sibili ukuthi abantu babhalisele ukuvota ikakhulu ezigabeni zeMandebeleni kanye leNkabazwe lapho abahlaselwa lusihlupho kumbe ngithi isiga lesi eseGukurahundi okwabulawa khona inkulungwane lenkulungwane zabantu ezingaba ngamashumi amabili 20,000 plus abantu ababulawayo ngeGukurahundi. Ngakho-ke kuze kube lakhathesi lokhu kuhlupha ukuthi bathole izingwalo zona ziyana ezokuzalwa ama-birth certificate kanye-ke lezithupha ukuze bayenelise ukubhalisela ukuvota. Okwamanje-ke othi-ke sike sithathe inkulumo eyenziwa ngu-Ezra Jesus Banda lo nkosikazi Sifiso.
Sanibonani, ngiyalibingelela lonke. Mina ngiwusifiso Ndlovu Agbetho Walker. Ngangise-UK okweminyaka engu-24. Ngaphenduka ekhaya ekupheleni kuka-2011. E-UK ngangisebenza as a nurse, I was a mental health nurse. Ngasembona ukuthi iminyaka isimnenga kakhulu mhlale emazweni abanye abantu. Ngasenziswa lesifiso sokubuyela ekhaya, ngizokwenza okufanele thina njengabantu beZimbabwe. And into engiyiqakathekisayo i-farming. So from nursing to being a farmer, kwakungelula ngiqalisa. Ngaqala ngeproject yenkukhu, 10,000 chickens. Ngambona ingani ngiza kukwanisa. But ngenxa yokuthi ngangena entweni engangingayazi, ngingayifundelanga, ngingazinikanga isikhathi ukuthi ngiyizwisise, iproject le ayizange iphumelele. Mina ngangizwile abantu bengixoxela abangani bami besithi, hayi ungayenza inkukhu, hayi inkukhu sibili, hayi ziraithi, hawu ungayenza 10,000 kusho ukuthi la uyasalule 10,000. But sadly ngathi ngisiya collect i-check yam from i-abattoir bangipha $58. So ngase nginanzele ukuthi alapha anzange ngenze kuhle. So engithanda ukuqakathekisa abantu bakithi yikuthi ye, if i-farming hayi singasebenza kuyadliwa, kodwa asifundene. Mina engithanda ukukukhuthaza ikakhulu omama bakithi, nxa lifuna ukungena ku-farming, yikubambana labanye omama kumbe labo baba abasezihlelweni lona lolo. Ungahambi wedwa, xoxisana labantu abavele sebesenza i-farming yona leyo. Mina ngikhululekile ukuthi nxa ukhona omunye osemazweni ozizwa echiseka ngokuphenduka ekhaya ezokwenza i-farming, likhululekile ukuthi lingivakatshele eplazini lami kuthiwa yikulembe farm ise-Fort Rickson. Khonapho ngilembuzi, sengibrida ama-boer goats lama-Kalahari goats, mainly for ukuthengisela abanye abantu labo abafuna ukubrida. So kakhulukazi ezami asizo zenyama, although eventually lami ngizabe sengithengisa inyama, but okwakhathesi sengithengisa okuthiwa yi-breeding stock, meaning ukuthi ngithengisela abantu abafisa ukungena ehlelweni lokubrida imbuzi. Imbuzi zilula kule nkomo, njalo kulula ukuqalisa i-project yembuzi. Awusweli plazi inkalakatha hundreds of hectares, hayi, even on a small plot ekhaya, emakhaya ethu wona lawo, asiqalise ama-project embuzi. Ziyavuma, uyaqalisa nge-10, uzabona khonokho khonokho, sule-20, sule-30, and so on and so on. Then susuke ungabona nxa usezithe xaxa ekunxa sezingu-25-30, usungathenga-ke impongo yakho kumbe i-boer goat kumbe i-Kalahari, hayi, then uyakususebhizimusini yembuzi. Kulama opportunities e-export. Thina lapha eZimbabwe constantly we get imbiko kumbe ama-announcements ukuthi nampa abekhatha abe-UAE bafuna amathana ngaka enyama yembuzi, but unfortunately as a country asikafiki esigabeni soku-exporta inyama yembuzi ngamathani ababe bewafuna. So ngiyakhuthaza sibili, ikakhulu omama, I think omama yikuthi silesineke. Mbona ingani ifarming yembuzi iyahambelana lathi ngoba ungamazinyane lokhu kuyafuna ukugcinwa sibili njengabantwana, just how we look after our babies. So i-business yembuzi can only be an industry njengaphana ukhanisa sikwazi okwe-CSA okwenkomo by collaborating, coming together, sisebenzeni, kungabi i-business kaSifiso yedwa lembuzi zakhe ezingu-20. We cannot meet the demand. So kuhle ukuthi sisebenzeni ndawonye, labona laba abanye ababengela engxenye abalakhaya kuba abalamaplazi babalamaplot, ibambana nini labantu abalamaplazi abalamakhaya abalamaplot, kuthengwe imbuzi as a collective, siqalise namaproject, sisebenza ndawonye. Thina vele yikho esikwenzayo, sisebenza njalo. Lami ngibambana labanye omama, akhona ama projects engiwenza ngedwa, but amanye ama projects ngiwenza labanye omama. Siyenza inkomo labanye omama, ngilaye business yembuzi engiyenza labanye abantu, ngoba umuntu nxa enguye yedwa kunzima kakhulu kwesisikhathi ukuthi usukumise i-business ezaba le impact sibili esigabeni sethu, ikakhulu thina emathebeleland. Kuqakathekile ukuthi siqalise sibili ukusebenza ndawonye, sibambana nini ukubana sithuthukise isizwe sasemathebeleland, and we can only do that ngokubambana, sisebenze ndawonye.
Ayi, amazwi amahle kakhulu. Abangabe befuna ukuxhumana lawe bakubone ngaba, kuthinte ngapho khona kuFacebook kumbe akuthinte?
Ngikhona kuFacebook, ngile Facebook page yefarm, kuthiwa yiBulembe Farm. So bengasearch uBulembe Farm kuFacebook bayangithola.
Bakuyimboxe lapho zabaphendula.
Bayangibhala.
Ule business eziningi, lezi mota lezi, ngibona ukuthi ungaphansi kwemoto uyalungisa konke.
Hayi, angisiye makanika. Ngamte ku business you have to diversify. So ngithese ngenzile ifarming, ngase ngibona kulungele ukuthi ngidinge ama trucks. Naturally ancho nxa silima kumbe si transport izifuyo, i transport yafunakala. So ngilawa ama trucks ami, kodwa ngiyahayisela abanye abantu. Hayi, angisiye makale, but ngingumhayisi wama truck. Ngilawo lomtshina wokugebha okuthiwa yi TLB, kumabanye bakwazi besithi front end loader. Uyagebha ama trench, uyagebha nje okungama damu okuncane, mba ungama swimming pool okuncane la kula ku farming. Vele ngumtshina oqakathekileyo, kodwa ngilapho ukuhayisela abanye abantu ababe bengelawo, ababe bewuswele lowo mtshina. So yeah, it's about diversifying. But hey, mina sengilapha since 2011. So this is how long it's taken me to get here. Uthatha isikhathi. Kumele, that's the other thing, patience. Kumele sibe le patience masi senza ama business ethu, and nxa siwa expanda, give it time, singa give up. Mina indaba yami yenkukhu yangihambela kubi the first time, angahle ngakhalala, angizake ngigcine even isiyane from that time. But kodwa nga ngaqinisela, ngafunda kuhle, ngalamse ngikhatshana ngenkukhu. Kodwa hayi, ngiyathaba ukuthi umlimi wayembekele okunye. Nangu sengingusifiso wembuzi and imbuzi iyazithanda kakhulu.
That was Miss Sifiso Ndlovu of Matabeleland. She said she was living in the UK for some years, and then she decided to go back to Zimbabwe to start farming. She started off in 2011. That's when she went back to Zimbabwe. And then she ventured into farming or ranching, because agriculture in Matabeleland is not very user friendly. But she started off with chickens, chicken rearing or poultry, which didn't go very well. She only got a $58 check from it, and she was disappointed. So she ventured into something else, into goat ranching. But her advice was work together with other established farmers in the area. You can never go alone. You can never do it alone and succeed. So she emphasized on that in all the conversation that she had with Ezra Chisasvanda. She's now breeding goats, and she's breeding the breeding stock, which she sells to other ranchers or farmers. Mm-hmm. She says she was urging women to go into goat ranching because it's better than cattle. Cattle takes a little bit more manual work into it, but goat ranching is very easy to venture into. And she's also saying in working together as a community, that's where you get information and opportunities to be able to sell your wares even outside the country. Because she was talking of an example of Qatar, which was asking, there was an opportunity from Qatar, which was asking tons and tons of goat meat. But we, as Zimbabwe, we haven't reached that stage where we could supply goat meat to countries that are asking for it. She says there is a demand all over the world of goat meat, but we need to go back to the CSC era where it was exporting to the European market. There are so many other markets besides the European market which seized that project because of the economic restrictions against those in government. She's also urging women to go together, to work as a community, to go into a cooperative. And she's also willing to help out those that are tired of working in the diaspora that wants to come back home.
Very, very inspiring.
So she said she's accessible on Facebook, on Bulembe Farm. She can advise you on that. And if you want a phone number, I'll have to get it from her and then put it on air. She's also trading. She's also multitasked and go and ventured into other aspects of business. She also has tilling equipment and so many other things. She has got a front end loader, which can actually till, which can actually do the boreholes or the roads.
I heard her saying that she's got trucks. And
yeah, she also has trucks. Yes.
She has some. Apotrukuns wa isu kubwa kune mwe mwishina praz. Wakabza iwo ku diaspora. Uye she wakaso kwanza kunge wachienda ku Zimbabwe. Uko parishino varikuita she kurima. Varikuita ura iwo kuti parishino. Wakatamba wachita she uku. Asi she uku. Ashina kunga tumula shakanaka. Maria wakawana kubwa apachi tukuita aina kuwa faza. Vamva vasupinda muku chengeta mbudzi izvozvo vanotipa rezvino ndozviri kunyatsoita uyezve vari kuti madzimai ngavashande pamwe chete kuitira kuti remangwana pawanikwe ipo paine pundutso vari kutaura ivo kuti zvizhinji zvinogona kuitwa nemadzimai asi chakakosha ndechekuti madzimai vabatane pamabasa avanenge vachiita saka aiwa nhasi tanga tiine gango rakanaka chaizvo PJ, but we have 1 minute left. So we'll have to, you know, say our goodbyes and also thank our guests who were with us tonight on the Women's Round Table. I'll give it over to you to thank our guests.
Yeah, senza tatake ileli tuba ukuthi mbonge abangene kuhlelo lethu lamhlanje unkosikazi Sifiso Ndlovu yena osengumlimi akade ehlale okweminyaka eminingi ese-UK kodwa ke wasecabanga ukubuyela ekhaya ngo-2011 kulapha asekhona khona kukhanya ngani uyaphumelela ngempela ngibonge njalo unkosazana Princess Dube laye osiphathisileyo ekuqaliseni kwehlelo ngiyalibonga lonke libe lokulalela kuhle Princess Jeremy.
Ayi wathika kuthenda amai Barbara Tanyanyiwa bebathu re-MBC Alliance vari kuUnited Kingdom uyezve namuzvare Salom Eric vebato rezanupf vanga vari pano vachitatsurana pamusoro pemabasa ari kubatwa nemapato avo uyezve kukosha kwakaita kuti nyanya madzimai vanyorese kuvhota. I'm Marvelous Mplanganya, who is saying have a very good evening, and let's meet again tomorrow on Let's Talk Ngati Kurukurei.